chekutanga ikodzero yevana veZimbabwe yemapolitical parties yemaorganizations ari muZimbabwe kuti kana wakumbira voters roll upiwe voters roll uye izvi hazvisi kungori kwedu chete zvinhu zvinoita zvakatsigirwa nemutemo weZimbabwe nebumbiro remutemo weZimbabwe tiri musangano unoremekedza bumbiro remutemo saka tinotanga tatarisa bumbiro remutemo kuti riri kuti ndosaka muchiona kutripusi kwakazara maloya magweta vanenge vachitoziva tenge tichitoziva kuti zvinhu zvatiri kutaura izvi ndozviri kutaurwa nemutemo weZimbabwe kwozoitawo nyaya yekuti vanotiti isusu tiende tinopiwa voters roll rinoita iro mazimari akawanda kudaro over $170,000 $187,000 actually US dollars yekuti uwane voters roll vhek haisi kuperera ipapo panyaya yekumbunyikidza nekubatirira vana veZimbabwe wonziwo unofanira kumira mwedzi miviri nehafu 58 days wakamirira kuti voters roll iroro rizoprindwa zvakamboitika kwani izvozvo ikodzero yedu yekuti tiongorore voters roll saka isiri kutaura kuti vhek iri kuitirei zvinhu zvisina maturo iri kuitirei zvinhu zvisina musoro ipo paine mukana wokuti vangotipa voters roll toona zvatinoda kuona sekodzero yedu sekutaura kwazvinoitwa mubimbiro remutemo
dr mavhaza nyaya iripo
dambudziko riripo nderekuti vanhu havasi kunzwisisa vhek haisi kuramba kupa vanhu gwaro rinonyorwa mazita evavhoti vhek iri kutaura zvinhu zviviri chekutanga iri kuti iyo hatina mari yekuti tifotokope voters roll yacho yese tokupai asi kana muchida uya uzotora ufotokope wega normally the law says the voters roll must be availed to people. Availed is not given. People must come and see. Vanogona kuinspecta pavadira. It's availed to them. Iwo arida kutora. Kana urida kutora hausi kurambidzwa. Ita saizvozvo. Zeke haisi kukunyimai. Zeke akati hatisi kuramba. Asi tiri kuti tikakupai soft copy inoindasiwa nayo because vanhu vakapiwa soft copy examination vakatanga kuisa macoordinates asiriwo vakutaura kuti tirejini iri kumadagascar zvisiri izvo zviri padelimination report saka koti kati taona zvaitika kudhara mazuva maviri apfuura tikazvidzokorodza nekukupai mimi soft copy inokanganiswa saka zeti yakumbira kuti tipei nguva tigadzirise tiise masecurity masafety catch measures ekuti hakuna anozoita zvake zvaanoda you cannot edit it
vadzokora nyaya iri kutaurwa nezimbabwe electoral commission yakatsigirwa nedare yasimudzwa zvakare nadr mavhaza yekuti kune vana mambara vanogona kukanganisa voters roll munoti
aiwa izvo hazvitaurwe makore ano atiri munyika yatiri yatiri kurarama mazuva ano kune zvinofanirwa kuitwa nevhek kana vhek riri sangano bato kana kuti organization inoziva zvainoita inotoisa zvinhu zvakadaro izvozvo kuti pasawane chero ani naani anopinda zvino kana vachiti munhu wese anongouya opinda oita zvaanoda zviri kureva kuti havana kuita basa ravo nemazvo saka havatitorina kodzero yekuti vange vachiita basa iroro kana vachitadza kuchengetedza voters roll racho nekuti havangatyore mitemo mutemo weZimbabwe unotibvumira isusu ende unototaurawo kuti kana tichida voters roll tofanira kuriwana uye tofanira kuruwana nemutoo watinoda kuti sesoft copy here kana kuti hard copy
dr mavhaza imi sezanu pf mungapembera here kana makakunda vamwe vachiti havana kuwana voters roll
kukunda baba kana tikakunda pane vanochema nekuti akundwa haambofa akapemberera nesu saka tatozvijaira kuti vachazongochema kana vachinge vakundwa isu tikakundwawo isu tinopemberera navo saka hatisi kutarisira kuti zvingakanganisa sarudzo sarudzo ichaenderera mberi zvakanaka zanupiefu ichahwina zvine mutsindo tichapemberera vetriplec vanokokwa kuzopembererana vachida kana vakarambawo tinongopemberera vasipo saka kana vakanyunyuta hazvitadzise zanupiefu kuenderera mberi nekuhwina nekutonga
vadzokora nyaya yekuti sarudzo dzoitwa rimwe bato rokunda mamwe mapato muchichema sezvamuri kuita izvi munoona sei
hambova makaita mufaro muZimbabwe, hambova makaita runyararo muZimbabwe, nekuti kana tichiramba tichingoita macontested elections tinoramba tiri munhamo yatiri. Vana veZimbabwe vari munhamo, vari kudya nhoko dzezvironda nhasi uno, nekuti gore negore rinoitwa maelections kunenge kuine hondo. ZANU PF ichitsvaga nzira dzekuti ibirire, nekuti inenge ichiziva kuti ikangoita zvinhu zviri pachena chechetere inozvamburwa neTriple C.